Nezuro musi wa 1 September 2015, utungamiri webato MDC raka chora chidano chekuti vamuhambi vanga vari mukuru wokuona kwezvo kubuda kwemashoko kuti vachinjane navachiwai vamuhambi vachienda kunoitwa mukuru weInternational Relations and External Affairs vakurawo nechiwai vachitora chinzvimbo chekuti vaite mukuru wekubuda kwemashoko. Saka danho iro ratorwa takataura navamuhambi tikataura pamwe chete navachiwai, asi zvakazoitika ndezvekuti vamuhambi vakazoti inini handina kufara nekuchinjwa kwandaitwa, saka nekudaro ndaakusiya handichadi chigaro chamandipa uye ndaakusiya politics.
Saka sei vanhu vari kuramba vachisiya mabasa kusangano renyu?
Handi chokwadi kuti vanhu vari kusiya. Kusiya kwamuhambi vanogona kunge vaine zvikonzero zvavo nekuramba kuti vanga vasingadi kubviswa pabasa rekuva mutauri wemashoko. Asi utungamiri hweMDC hwatora danho iroro nekuti bato roda kugadzirira gwara remaelections ariko muna 2018. Saka tatoda kuti tiise vanhu vanokwanisa kuti vabate mabasa munzvimbo dzakasiyana dzinoenderana neunyanzvi hwavo. Saka vamuhambi takaona kuti vanogona kubata basa rekuInternational Relations, zvinogona kunge zvakakonzera yavo kuti vamuhambi vasafare nazvo.
Tiri panyaya iyoyo takatarisa sarudzo ye-2018, imi muchange muchiita kongresi yebato renyu rini?
Kongresi yedinitwa kwapera makore mashanu ende takapedza enda kongresi yedu muna 2011, zvichiratidza kuti tinefanira kunge chienda kukongresi gore rinotera ra-2016.
Takaonawo vamwe vakabva mubato reMDCT vachiwanikwa ivo vachisandura mazita avo. Imi muri kuramba mune zita renyu here iri pamuchaenda musarudzo ya-2018 kana muri kupinda?
Nyaya yezita rebato rinochinjwa kana kugadziriswa panoitwa gungano rekongresi. Saka gungano rekongresi redu ririko gore rinouya, varidzi vemusangano vachauya vachitaura kuti vanoda here kuti tirambe tichishandisa zita rekuti MDC kana vanogona kuti tishandise rimwe zita. Asi iye zvino kusvika taenda kukongresi tinongoramba tiri MDC, isina mutupo, isina mutungirwa.